Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 14, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe neZambia dzinokwereteswa mari yekuvakiridza mudhuri weKariba Dam, asi Zimbabwe isingabati mari iyi.
Nyaya iri kupomerwa vagari vekuEpworth makumi mashanu nevashanu yekukonzeresa mhirizhonga inotadza kunzwikwa nedare nhasi.
Amai mujuru vonyomba vanhu vaivatsigira vachiri muzano PF vose vasati vadzingwa vachiti varume ava vaida kuvamanikidza kuita navo zvepabonde.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Varume vekuEpworth makumi mashanu nevashanu vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga gore rapera vakundikana kumira mudare ramajistireti nhasi mushure mekunge pashaya mutongi atora nyaya yavo. Zvinonzi vatongi vatatu vose vakandirana nyaya iyi, mumwe mutongi akaguma zviburitsa achiti ane zita rakafanana nerimumwe wafakazi vari kupa umboo panyaya iyi. Izvi zvinonzi zvazoita kuti nyaya iyi iendeswe mberi kumusi wa7 kurume. Asi gweta riri kumirira vasungwa ava vaobei shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights varamba kutaura kana chiri chokwadi kuti vatongi varamba kutora nyaya iyi kunze kwekungoti yaendeswa mberi nekuda kwekuti yanga yamboendeswa kumatara akasiyana-siyana. Vagari vekuEpworth ava vakasungwa musi wa6 chikunguru gore rapera vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza runyararo uye kukanganisa pamwe nekurambidza vanhu kuenda kumabasa. Musi uyu makambani akawanda akavharwa nekuda kwekuratidzira uku. Vashava vanoti kana nyaya iyi yakakundikana kupinda zvakare mudare muna kurume vanenge vokumbira matare kuti iraswe sezvo yagarisa iri kumatare. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Ichokwandi taenda kudare nhasi yanga ichifanira kuti itange kutongwa nyaya iyoyo, asi haina kuzokwanisa kunge ichitongwa. Yabva yaendeswa mberi napamusana pekuti yambonzi chinjwei chinjwei makots vachitarisira kuti mutongi angaiita ndoupi. Saka ndo zvinhu zvakonzeresa kuti isaenderera mberi pazuva ranhasi.
Tinoona kuti vanhu vari kupomerwa mhosva vari kunzi vakapara mhosva iyi musi wa6 July gore rapera ra2016. Chii chaita kuti nyaya iyi irambe iri kumatare edzimhosva?
Chiri kuitika ndechekuti mapurisa vanga vasati vapedza kufurefeta nyaya dzavo. Sokutaura kwatakamboita kuti chinhu chavakangoita chekumhanya mhanya nacho kumatare edzimhosva vasati vava nechokwadi chekuti vakanga vari kuita nezvei. Zvekare mapurisa awa akanga asati aane umboo ameno kana vaanawo asati akuzviziva wekuti akanga achiitei musi uyu, ndiani akaita mhirizhonga, ndiani. Saka inyaya yakangomhanya naye kumatare vasina kunyatsokuzvipawo udzamu hwekufunga kuti toita sei naye uye tichafamba sei nayo.
Saka vasungwa ava varipi kutaura kuno?
Vasungwa ava vari kunze, vakanzi vatongo vachibva kunze mushure mekunge dare raona kuti zvakanga zvisina kukodzera kuti vavharirwe nenyaya vakanga vakatarisana nayo uye nekutadza kwemapurisa kutaura kuti uyu akanga aonekwa achiita chakati uyu achiita chakati.
Imhosva ipi chaiyo yavari kupomerwa vashava?
Vari kunzi vakakonzeresa mhirizhonga pavaivhara mumigwagwa vachiratidzira vachipisa matai nokurova vanhu. Ndo mhosva yavari kutarisirwa, yavari kupomerwa iyoyo.
Ivo vari kupomerwa mhosva iyi vari kutiwo panyaya yavari kupomerwa?
vari kupomerwa mhosva iyi vari kuiramba zvikuru kuru nekuti vazhinji vavo vaitoita zvokuzomorwa mudzimba vakarara mapurisa aifamba sevatumwa verufu vachitsvaga wese murume muepwet wavangoona vachingoti ndiwe wanga uchikonzeresa mhirizhonga saka vari kuzviramba zvese izvozvo
vanga vari gweta riri kumirira vagari vekuepwet vaobei shava vezimbabwe lawyers for human rights vari parunare muharare nestudio 7
Nasi vamwe vagari vemuZimbabwe neZambia vapemberera chibvumirano chekupiwa mari kwenyika mbiri idzi kuitira kuti dzigadzirise mudhuri weKariba Dam. Mutori wedu nawo Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Chibvumirano ichi chinokosha mari inosvika mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nemana emamiriyoni emadhora. Mari iyi iyo inosanganisira ichikwereti nerubatsiro ichashandiswa nenyika mbiri idzi kuvakiridza mudhuri wedhamu rekariba uyo unonzi hauchisina kusimba zvekuti ungangodonha mumakore mashoma anotevera kana ukasasimbiswa. Chibvumirano ichi chanyoreranwa pamberi pemakurukota ezvemari emuZimbabwe neZambia vaPatrick Chinamasa navaSelex Mutachi. Sezvo Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi nenyika dzekumavirira, mari yavachashandisa ichange iri muZambia iyo ichazopa makambani emuZimbabwe zvishoma nezvishoma zvichienderana nepaanenge ashanda. Vachina masavati mari yavapiwa inokwana basa rekutanga nekupedza kuvaka mudhuri nemaburi anobuda nemvura.
Panofashukira mvura paya, mvura inofashuka yanga yakuchera pasi. Zvichinge zvakudzoka kudhamuoro zvaizoita kuti mumusi dhamuoro idini iputsike. Mariyo tawana nhasi ngeyekugadzirisa kuti zvisaitike izvozvo.
Vachina masavati zvakakosha kusimbisa mudhuri nekuti ukaputsika unoita kuti munyika muve nemagetsi mashoma zvinozokanganisa kufamba kwemabhizimisi.
Tinoda 294 million inokwana kugadzira. Panofashukira mvura tiri kuda 64 million euro yotiri kupiwa neEuropean Union. Magetsi ndo achaita kuti nyika yedu ibudirire.
Zvichakadaro vachitaura parutivi pechiitiko chekunyorerana chibvumirano chanhasi, vachina masavati havasi kudzokera kumashure panyaya yekumisa mabasa vamwe vashandi vehurumende sezvo mari yakawanda yavari kuwana iri kuperera mumihoro yevashandi.
Yese yotiri kuwana mari tiri kuipedzera pamuromo kudya. Izvi zvinoita kuti nyika isabudirire. Saka ndiri kuramba ndichikurudzira kuti ngatikwanise kuti tidzikise mari yotinobhadhara kuvashandi kuti tisare tiine imwe yotinozovapa kuti vaite basa ravo, tisare tiine imwe yotinozoendesa kuservice delivery.
Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti hurumende inoda kuzodzinga vamwe vashandi vehurumende mushure mesarudzo dzegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muKariba, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri webato reZimbabwe People First, amai Joyce Mujuru, vaka kachikamadza vanhu nesvondo apo vakati vanhu vavakadzinga mubato ravo vaida kuvamanikidza kuita zvepabonde navo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavakaita neutungamiri webato ravo mudunhu remasvingo nesvondo, amai Mujuru vakati vakadzinga vana vaDidmas Mutasa varugare gumbo nevamwe vavo nekuti vaida kuvachinjanisa pabonde vachivaita mudzimai wavo varume vose ava.
Juru, tinoda kuti uite Queen B, zimai reshwa kana zimai renyuchi. Ndiudzeiwo kuti Queen B basa rayo nderei. Inopandiriswa mazai nevarume vese varimo imomo. I was supposed to be their wife. Ndobva ndavaudza ndikati zvechi Queen B kana makamboshanda nemamwe madzimai rino idzimai risingazvigoni.
Vakaenderera mberi vachiti vakatanga kunitsana navamutasa navagumbo nevamwe vavo apo vakavarambidza kuti vashandise mari yebato vachizvipfumisa.
Zvatiri kunzi tibvire pachigaro ndezvekuti kudii tochitarisa. Baba ava havaseni angel, neniwo handisi angel. Tine mamistakes edu. As let me tell you what I did. Pandakanzi tungamirira people first. Ndakati mwari, people first haina kutangirwa kuti vamwe vanhu vaite business nayo. Ipapo ndipo pandakatanga kuenda at crossroads.
Vakatiwo vamutasa pamwe navagumbo vairamba kuti vabatane nemamwe mapato kuitira kuti vakwikwidze uye vabvise mutungamiriri wenyika varobert mugabe pachikaro mutsarudzo dzegore rinouya. Vakati vakazoona kuti varume ava vaive vachiri kushandira ZANU-PF nekudaro vakavadzinga kuti vasavavhiringe pachirongwa chekubatana nemamwe mapato akaita seMDC inotungamirirwa navamorgan tsvangirai. Asi mumwe wevatauriri wevakadzingwa ava vakuda kusebha sipidi vakaramba matoko aya achiti manyepo. Vabhasikiti vakativo urongwa hwedzimai renyu kuti hwaisava hwebonde asi hwekuvatsigira nekuvavharidza urema hwavo hwekusagona kutungamirira pato. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamutasa navagumbo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa-919 AM, pa-4930, kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Chipanga mazano munyaya dzekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaMichael Flynn vasiya basa zvichitevera mashoko ekuti vakanyepera utungamiri hwavaTrump kusanganisira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence pamusoro pekudyidzana kwavo neRussia.
Munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg nhasi vazivisa kuti musangano wemakurukota ezvekudzivirirwa kwenyika idzi uri mubatanidzwa uyu uchanangana nekuti nhengo dziwedzere mari yadzinoshandisa mukuzvidzivirira.
Mashoko aburitswa nesangano renhau reTAS rekuRussia anoti Russia iri kutarisirwa kuita musangano wepiri wenhaurirano dziri pamusoro peAfghanistan muMoscow mangwana chitatu uye vamiriri veAfghanistan vakakokwa kekutanga kunhaurirano idzi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Mamwe masangano evashandi vehurumende anoti ave kuda kukanda mapadza pasi nenyaya yezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisawo kusapiwa mari dzemabhonasi paine nguva uye kusawedzerwa mari dzemihoro kwemakore akawanda. Mabhanga akaita seIMF neWorld Bank anotiwo Zimbabwe inofanira kuderedza uwandu hwevashandi vayo kana ichida kuvandudza upfumi. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association nerevarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe atobuda pachena kuti ave kuzokanda mapadza pasi. Mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Edgar Munatsi, vanoti kutanga mangwana vanenge vave kuratidzira.
Taenda kuti kudekurangwa mabasa pane nyaya dzatingati nhatu asi yakanyanya kukosha yacho ndiye kuti vana chiremba vanenge vapedza zvidzidzo kana kunge vachienda kunoshanda kuzvipatara zvekumamisha hurumende iri kuti haichakwanisi kuvapa mabasa iwayo. Havaina mari yekunge vachipa vana muchiremba muhoro vanenge vaenda kunoshanda kuzvibhedhlera.
Asi gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende amai Priska Mupfumira vaudza Studio 7 kuti vari kushamisika kuti vamwe vashandi vehurumende vari kuda kukanda mapadza pasi sei sezvo ivo nevashandi ava vachiri kuenderera mberi nehurukuro.
Takawirirana patakaita hurukuro kuti tichasangana musi wa20 vakamirira vashandi vehurumende vaienda kunotaurirana nhengo dzavo. Isusiwo tichitaurira nevamwe vedu Saka chepariji nekuzi ya kwa mchukusangana mchua 20.
Mutungamiri wesangano Reprogressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti varikumirira musangano uyu, asi vakayambira kuti pakashaya chinobuda, hurumende inofanira kugadzira kuratidzira kwakasimba, vachiti hurumende haifaniri kutarisira vashandi pasi sezvo dimba kushaya besu azvireve kuti rinenge riri nyana.
Musangano wokupedzisira womusawa 20 unofanira kuti hurumende iuye negwaro rakachena rakajeka kuti vashandi vehurumende vanenge vachizowana bonus inhu. Zvikatadza izvozvo ndofunga teitasika kwamvura yacheka makumbo. Zvoda kuti masivu servants achironga rimwe danho rokuti bonus ingavaya sei. Saka hatingaruli out kuenda strike.
Vanotungamira bato rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti ikodzero yemushandi kuratidzira.
With massive savings, they've not had an increment in the last 2 years. So, inini zvangu ndotoona kuti vashandi ava vanga vachitononoka kuenda pa strike. So, vashandi ava ngavaende ku strike because vane kodzero idzodzo in terms of the constitution, vane kodzero idzodzo in terms of the labor act.
Ko, chii chiri kupa kuti hurumende ikundikane kubhadhara vashandi. Vabiti vanoti pane vamwe vashandi vasinganyatsozivikanwe vanoshanda kunge zvipoko kana kuti maghost workers, uye vati vashandi ava varungoora mari pasina anoziva basa ravari kuita.
Ichokwadi kuti pane anotinoti pachirungu isusu maghost workers. Tichiri muhurumende isusu papa ine 234,000 civil servants. Chinamasa nezano ndokusara vachi meresa vashandi vehurumende vakamera kunge hohwa vakasvika pa 550,000. Vashandi ava maghost workers ava ma ward officers ma village room vakamirira ZANU-PF vakamirira election ye next year. So ichokwadi kuti panofanira kuitwa rationalization of the public service.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, vanotungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Kana minisita wepanenzi arikutozvitaura mabhajeti avo kuti idambudziko iroro revanhu vari kutora mari kuhurumende asi vasina kunyatsopinda basa zvakati twasa twasa, kunyange zvavanoita zvisika hazvinyatsoonekwa kunzi vari kuitei.
Asi amai Mupfumira vati ongororo yavo yakaratidza kuti hakuna vashandi vakadai.
Handisi kuziva magosota amuri kutaura. Takaita kodzi taona panga pasina vanhu tikanzanzisa. Saka kana musi magosotai handivazivi.
Hurumende inoti nyaya iri kupa kuti itadze kubhadhara vashandi vayo nenguva inyaya yekuti Zimbabwe yakatemerwa zvirango nehurumende dzekunze. Asi vanopikisa vanoti zviri kuitwa nehurumende mashura evanhu vanoviga nherera menyu vachisiya muzvare afa.
Nasi izuva reValentine's Day. Regai tinzwe kuti vatsigiri veStudio 7 vari kuti kudii paFacebook yedu yeVue Shona.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichikupai zvakanyorwa nekutaurwa nevatsigiri vedu veFacebook page redu reVOA Shona. Kana musati matifarira paFacebook, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, mubva matinya pakanzi like. Vamwe vanoti zuva iri izuvawo zvaro, uyezve kwavari ivo harireve chinhu. Asi vamwe vanoti izuva rekudanana, uyezve zuva rekuremekedzana panyaya dzerudo. Tombonzwa kubva kune vatsigiri vedu vepa VOA Shona Facebook page.
Ndonzi tinashenguru wendiri kwa sadza, kumuzimbabu kwa sadza. Message yangu ndiye kuti vanodanana vese ndinokurudzira kuti vangu gadzira na zinu zvakanyatsonaka kuti rudo rwavo rwuendere mberi. Ini pazuva iri ndichange ndine mudiwa wangu tichinyatsoswera zvedu tichisasana. Ndinoti kwaari ngave ane rudo rwangu uye arambe achindirangarira pepesi paari. Anonzi Patricia Dam.
Sarangu nozi Simba Muganga kana kuti Denis ndobva kuChimanimani kwari Sito South Africa. Ndoda kuti happy Valentine's kune mukadzi wangu mai Muganga nevana vangu vanoti Kamu, Tawanda, Poleni na Excellent. Ndisikatangani futi na mai Denzel na Divine. Pamwe chete ndizi happy Valentine's Day ndokudai nesa nditi.
Ini ndafara kutaura pa VOA ndinonzi Bonzi. Ndinogara Cape Town.
Valinda ni yangu njinoiti yende kumuri yangu kwa juwezi ino garapika. Nee ya mazangu wana maposa ni jimaira angu randi narudenda iti.
Ndewa farayarunga avandri kusota Afrika kupretoria. Ndewa utanga ukwazisa my lovely girlfriend makaita rugo kwe kuchikoro. Ndozo kwazisa mrekedu small family but big in spiritual my mother and my young sister. Ijimenezo warakanaka.
Wendi peteviele ntukiwa. Ndewa bakumashungu. Ndewa kutie pfelindani. Jei kuna ex-sangu. Kujai. Ya ndona umoresha bomsu wangu. Waku South Africa. Na umoresha omfetu wangu waku South Africa.
Ini njiletuwa desu kani ndonguza. Na kukusha kuchipinge. Kukukoni hili. Saka ndoti kumudua wangu warikoko. Ngawa ni zwara kanaka. Ndemburi yangu yese. Mwene mfaro njiri ku South Africa hivi nji kubasa. Izuwa hile Valentine, izuwa hile susa tagara tababu. Takarora 8 years ago. Mwetu mwuti jamurudur guli kwa mwene mburi ziru. Tisa kakana kwa tinova. Yoku kakana wa mburi jedu. Nukuti marwa nila hape. Saka jini chakango naka utirama tiko. Tichio chujo eche ndiyo vrile. Nukupa taka tangi ya nukua tripeye.
Avo vanga vari vatsigiri vedu wepa VOA Shona Facebook page. Kana mshida kuti mubudo pano panefenyuro, manyai ku Facebook page yedu ye VOA Shona, motinya pakanzi like. Kuridzira iwo hamanesha mwari dzenyu, dzifarire Facebook page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika mumemberero dzekushandiswa kwemakondom asi vanorwira kodzero dzevanorarama neHIV AIDS vakurudzira kuti vedzisvondo vagamuchire zvizere kushandiswa kwemakondom kudzikisa dambudziko reHIV AIDS. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Amai Spiwe Chabikwa vanorarama neHIV and AIDS huye vari mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe National Network of People Living with HIV and AIDS. Amai Chabikwa vanoti mukufamba kwavanoita vachikurudzira kushandiswa kwenzira dzekuzvidzivirira pabonde, vanoti vedzisvondo vazhinji havasi kugamuchira kurudziro yekushandiswa kwemakondom.
Kune machechi akasiyana-siyana kunyaya ama ministries akati kuyaya. The pastors they really don't havabvume kuti tikurukure pamusoro pekondom because vanoti zvinhu zvechiunzenza zvinokurudzira vanhu kuti vaite mahure, asi zvisiri izvo. Kushaya rudziso chete kuti mapastors vanofanira kuti vaitiswe maworkshop vadzidziswe pamusoro pekondom kuti kondom inodzivirira zvirwere zvepabonde even nekutapurirana uchachiwana.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaAudrin Musiwa vati basi rezveutano rakatotanga hurukuro nevedzisvondo kuti vagamuchire pamwe nekukurudzira vatendi kuti vazvidzivirire nekushandisa makondom.
Kuswera nezuro wachaiye ndaitaura namapastors. Ndichivati mapastors, imwe kana muchiparidza shoko raMwari, tambirai vanhu sezvavari. Mumasangano enyu, amasangano ese, mune vanhu vanorwara nechirwere cheAIDS. Mune vanhu vanoda kuchengetedzwa. Saka hazviendese vanhu kudenga zvokutadzisa vanhu kushandisa makondom. Zvinotovabatsira kuti vanhu vese vauye kuna Mwari. Vari vapenyu vachishandisa makondom. Saka tikutova kuudza mapastors kuti tambirai vanhu sezvavari vanhu vachishandisa makondom.
Amai Lilian Chanyuka vange vari pamhemberero idzi vati kucherechedzwa kwezuva iri muZimbabwe kwakakosha zvikuru, vakakurudzira ruzhinji runoita zvepabonde kuti vadzivirire kuti nyika ikwanise kupedza dambudzo reHIV and AIDS.
Ini zuva ranhasi rakandikoshera zvikuru nekuti rakandikoshera muupenyu hwangu. Kondomu rinodzivirira kuti ndirege kutapurira kana kutapurirwa HIV kana kupreventa kuti munhu utore pregnant yausingade kuita pamuviri pausingade.
VaEmmanuel Gasa vanotungamirira sangano rakazvimiririra reAIDS and AIDS Foundation. VaGasa vatiwo zvange zvakakosha kuti dai mhemberero idzi dzaitirwa mudhorobha dzaitwa kumisha inogara vazhinji uko kune vanhu vakawanda vasina ruzivo.
Mwatasa zwara nasi, kana program ino in terms of attendance. Attendance yacho wano wauya washoma zvakanyanyisa. Asi kurunzi taitira kuKaredonia, taitira kana kuEpwedi, taitira kuChingwizi. Dai pakazara vanhu vese, kwaza vanhu vese vanenge vachida kunzwa kuti zvizvi zvinenge zvichiitika.
Vamusiwa vati muna 2016, munyika makashandiswa makondomu anodarika mamiriyoni zana nechidimbu. Aka ndeke kutanga Zimbabwe ichicherechedza zuva iri, iro rakatanga kucherechedzwa muna 2009 pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa chedu che The Connection chevechidiki na 8 p.m. tirikutarisa nezvezuva reValentine's Day.
Kana mchida upinda mchirongwa ichi, tumira inamba dzenyu pa WhatsApp pa namba dzinoti 001-202-465-0318.
Chaco, don't go bunda bunda cupid when the chando usipo.
Nako kambo wauya kubva kuna Fortunate Dube tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tichiti muve neValentine yakanaka asi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Zimbabwe neZambia dzinokwereteswa mari yekuvakiridza mudhuri weKariba Dam asi Zimbabwe isingabati mari iyi.
Nyaya iri kupomerwa vagari vekuEpworth makumi mashanu nevashanu yekukonzeresa mhirizhonga inotadza kunzwikwa mudare nhasi.
Mutungamiri webato reZimbabwe People First, Amai Joyce Mujuru, vonyomba vanhu vaivatsigira vachiri muzano PF vose vasati vadzingwa vachiti varume ava vaida kuvamanikidza kuita navo zvepabonde. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vatereri. Tokusiyai mina Chris Gande munau dzechindebele.